chekutanga ari dambudziko muri weZimbabwe rakacherera panguva dzino gore roga roga maiti edu anoungana achirangarira Day of the African Child. Saka nhasi ndorangariri zuva ravanga vakaungana muHarare vachirangarira zuva rakakosha zvikuru sei kumwana weAfrica. Saka maiti edu vandoungana papofisi pedu vachida kurangarira zuva iri. Chanetsa maiti edu avungana paya, mapurisa abva avuya vakapakatire zvombo, vane zvamboko, vane maAK-47 ndobva vasvika papofisi pedu ndokupera kukanda matiye gasi vachiridzire kuti mudenga. Ndobva vamwe vachaparira vamhanya, vamwe vatotoka makumbo nechiitiko ichi. Asi mhosva chaicha yaparirwa ipapo hapana, nekuti zuva iri izuva ragara richingopembererwa isenindamitimabei rinozikamwa nemunhu wese kuti nemhakarei vaita izvozvo. Inoshaya kuti zviri paki.
Asi manga makumbirawo here kana kuzivisa mapurisa kuti muri kuungana? Tinonzwa kuti mutemo uno kuti munofanira kuzivisa mapurisa kuti muchaungana.
Kana muchiungana pamba pavachibaya inonzi private place, hamuzivisi mapurisa. Kana muchiungana pahofisi penyu hamuzivisi mapurisa, because it's a private place. Kana muchinoita gungwano rakadaro papublic place ndo pamunozivisa mapurisa muchiteedzera mutemo womopa sezvauri. Asi chiitiko ichi anosvikira paofisi pedu.
Saka vanhu vasungwa vangani vamuri kuti pasungwa vanhu?
Vanhu vasungwa vanosvika kuma50 in number. Vamwe kutaura kudai so vari paavhondoro police station, vamwe vari paHarare central police station, vamwe vari kuWaterfall police station. Vangokwa muzvipoka zvipoka zvipoka zvipoka. Saka magweta edu vari kumanya nenyai. Tida tinoti mhosva yavanochadyiwa nayo ndeyei, nokuti kuungana vanhu vachitemberera zuva rethe Day of the African Child haisiri mhosva, uye gungano iri richinge raitirwa pamba panoapaofisi pedu.
Izvo zvaitwa nemapurisa izvi zvichakutarisai kunge muchizosangana here kana kuungana mune ramangwana?
Haiwa, hatitadzi mangwana, hatitori zvene rimwe gungano rakatira kuchinhoi kutenderera zuva rethe Day of the African Child. Saka regai ndimemberi ndichiti haiwa, vana vezimbabwe muchavhunduka, vechidoko vezimbabwe muchavhunduka. Munobvumidzwa kuungana muchitemberera zuva iro. Izuva rakakoshera vana vezimbabwe, izuva rakakoshera Africa yose. Saka tiri kuenderera mberi mukomajonga, haiwa zvemapurisa ava tagara timbogara navoka, totimbotenderera tinavo munzvimbo. Hatigoni kusiya izvozvo nokuti hatina mhosva yatinge tapara. Kuti vanhu vaungane vachitemberera zuva rethe Day of the African Child haisiri mhosva. Saka tiri kuenderera mberi nyika yose nemazuva takatara kutinge tichita nhemberero iyi.